simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, ulo simba simba. Yesi simba rangu, simba rangu, yesi simba rangu.
Manera kana kwa tereri ini njiti tano na kawande bichi kuchinga mjae zekare no mfaro mchurokba cha muno farira chezo chitendero
kana daga neta chiti kata mufanga ini mari makana
na kinyoro mbora kanaka chirukuita urukuro na Reverend Dr. Kenneth Mtata munyore mukuru kana kuti Secretary General we Zimbabwe Council of Churches. Dr. Mtata, tinoku gamchira ine mufaro.
Thank you. Tinotenda wande kuwaneni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi Dr. Mtata, mukatitaurira here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 ine maassociate members anosvika ku 10. Yakaumbiwa 1964 kubveru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegwe enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyo.
Tinoona kucatholic church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Inini mukanzuro nenyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu mamember churches eZimbabwe Council of Churches munomuka nyaya dzakaita seidzodzo. Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inosatisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziswa kwemhosva iyoyo zvichivambira nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maziri, vafundisi vavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mtata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye zvinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hatizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechekuti kereke inge ine maprograms kana kurongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana, kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedzose vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidzana nevane simba, asi kuti neavo vari mukati memasociety dzedu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe chechi mukanzuro yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvevakati vazhinji aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musingatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana-siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakapuruka Mweya Mutsvene. Kwanzi vakapuruka akaita pamusoro poumwe noumwe, vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechekuti pane zvinhu zvisingakwanisi kukompromaiziwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pane mamwe mafundamentals kana zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pane mapractices anoinfluensiwa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mtata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vatereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuro yemachechi yemuZimbabwe.
Zvokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu tanonoka Wande. Ndichikutarisai nemufaro nezvipo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Yesi ndeyo.